Tinoona misangano yeshwa itwa urukuta muZimbabwe urukuita rizo netwell with the co ya His Excellency President Vamnangagwa nyaya kuti Zimbabwe is open for business. Tikona varimi vakawanda kubva kune nyika dzakawanda vachipinda muno muZimbabwe kuti vazoungana pari kunzi World Top Aku Africa conference yaitwe. Zimbabwe inyika inozikamwa kuzokurima kwefodya zvakasimba chaizvo, ende kuuya kwevanhu vava muno zvakatinakira, even varimi nevamwe vese vanorimisa, kutange tinochinoita shema ideas tichionawo kuti dzimwe nyika dziri kumbozviita sei. Tinobuda mbo tine mamaketi linkages anditakawanda nekudzidza, because agriculture it's all about learning new things every time and every day.
Zvii zvikurukuru zvamunganongedzera zvingadzidzwa navarimi nevanotenga nokuitengesa muZimbabwe pamisangano iyi?
Chekutanga chandochatoda kuziva ndechekunyaya dzemamaketi linkages. Bonzo navarimi vakawanda vanokundikana pakuti anorima vast tracts of crops neland yake, but kuzotengesera zvimwe zvinoorera mumunda, zvimwe zvinoenda nemutengo usiri. Tiri imwe nyaya inenge iripo dzinyaya dzakananga nenyaya dzevalidation. Tingavandudzisei fodya yedu kuti isangobude muno ari mashizha, but abudewo dzimwe nguri taprocesa tiwanewo mari inenge yakawanda. Pozvinorwadza kuti as a farmer unotengerwa between $1 to $5 a kg, but ozoona kuti chisigarete zvina magrams chotengeswa dollar, which means munhu ari kuita value add ari kunowana more money than us.
Kune veutano kunze uko nevanoita zvemasango vari kuchema nenyaya mbiri dzinoti munorima zvinouraya vanhu imi, ndimi mapedza masango muchitema muchipisa foria. Munotiwo kudii nemashoko avanobuda nawayo?
Sekutanga ndinowira nevari kutaura zvekutema masango. Sevarimi tinokudzana kuti ngatitsvagei maalternative ways of curing our tobacco, nenyaya dzemabiogas digester, nenyaya dzesolar, tive nenyaya dzeco. Let's try to identify other areas. Sarambe tichingotema miti fama pandiri kutema miti ndichiita cure netobacco, ngatidzvare imwe miti. Then pamanyaya dzehealth, vari right vehealth, nekuti tika consume our dangerous drugs into our bodies zvinoaffecta utano hwedu. Pandokurudzira kuti vanhu ngatiputei fodya dzinenge dzakavhenekwa oro dzakaprosesiwa, tisanopute hardcore tobacco zvinoaffecta utano hwedu. Tozowanikwa taakufa nguva isati yakwana.